Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumiguru 3 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau weNewsday Kenneth Nyangani anosungwa nemapurisa zvichitevera kuburitsa kwaakaita nyaya yekuti amai Grace Mugabe vakagovera vanhu mbatya dzinosanganisira dzemukati dzakambopfekwa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosangana muPretoria nemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma pamusangano weSouth Africa Zimbabwe Bi-National Commission. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti danho riri kuda kutorwa nehurumende rekuvhara madande mutande kana kushungurudza vanoashandisa chinhu chinosvibisa chimiro chenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kwa Mutare nezuro usiku akasunga mutori wenhau webepa nhau reNewsday Kenneth Nyangani nenyaya akanyora yekuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakapa vanhu mbatya dzinosanganisira zvemukati zvakambopfekwa. Gweta riri kumirira Nyangani vapasimonya kureba avanoshanda nekambani yemagweta yemaunga Maanda and Associates uye vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti Nyangani akasungwa mushure mekumhangarirwa nemumiriri wechikanga dangamvura muparamende vaisawo mupfumi veZANU PF. Munyaya yake Nyangani akati vamupfumi ndovakagovera zvipfeko izvi kune nhengo dzebato ravo reZANU PF pamusangano wakaitwa mumusha weGimboki vakamirira amai Mugabe. Vanyakureba vanoti vamupfumi vari kuti vakafumurwa nenyaya yakaburiswa muNewsday nezuro iye. Kusvika pataenda pamhepo, mapurisa anga asati audza zviri pamutemo Nyangani mhosva yaakasungirwa kana kuti warned and cautioned statement uye akachachengetedzwa pamutare Central Police Station. Vanyakureba vanoti vanotarisira kuti angangomiswa pamberi pedare mangwana. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iye.
Kenneth Nyangani akatorwa nezoro nemapurisa ekudangamvura police station. Mushure mekunge nhengo yeparamende yedangamvura chikanga waisa mupfumi waisa complain kana kuti ripoti kumapurisa yekuti mukomana uyu akaita criminal defamation, hazvisiri pachena kuti vari kuti ndiwo here wakadhifemiwa kana kuti ndimudzimai wemutungamiriri wenyika. Asi nyaya yacho iri kutangira panyaya yekunzi pakaitwa rally ZANU PF musi weSunday kudangamvura kunonzi kuGimbox. Vamupfumi vanonzi vakadonata zvipfeko zvakabva kuvanoti vakanotora kuna Dr. Amai kuHarare. Pazvipfeko zvipapa ino zvipfeko zvemukati zvavanhu varume neanonzi vomanaiti dress emadzimai nezvimwewo zvipfeko zvakangosiyana-siyana zvinonzi zvaidhonetwa. Saka iye mukunyora kwakaita kanyaya mabudiro akaita anoti pane zvipfeko zvakadhonetwa zvakanga zviri zvakambopfekwa zvemukati. Ndo zviri kunzi izvozvozvo mashoko ekunyepanga akanangana nekumhura zita remudzimai mutungamiri wenyika teravamupfumi.
Saka iye ari kuti iwo panyaya iyi
ari kuti zvaakanyora kuti zvakaitika ndizvo zvakaitika, zvipfeko zvakadhonetwa kanhu zvakapuwa kuvagari vekuGimboki ndizvo zvaakanyora mumapepa zvirimo izvozvo kuti zvava zviri zvipfeko zvaanofungidzira iye kuti zvipfeko zvanga zvakambotanga uye zvandone mifananidzo yaanoti akatoraya zvipfeko izvozvo.
Saka munotarisira here kuti angaenda kudare mangwana?
Hationi pane chikonzero chingatadzisa kuti aende kudare mangwana nemhaka yekuti zvese zvinodeka kuti zviitwe zvinenge zvaitwa. Then iwo anenge akuchigadzira warned and cautioned statement nhasi ndo chega chinenge chasara. Saka tarisiro yedu ndeyekuti mangwana anofanira kuti aende kucourt makuseni achizopinda nenguva dza 11:15 mangwanani.
Avanga vari gweta riri kumirira Nyangani vapasiponya kureba vanoshanda nekambani yemagweta emaunga Maanda and Associates uye vari nengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kwaMutare neStudio 7. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaisa mupfumi avanoti zvipfeko zvakabva kuna amai Mugabe zvaive zvitsva zvisina kumbopfekwa.
Ipapa pamanyepo makanga mini maboxer shorts manyowani. Ndo amuri kutaura kuti zvipfeko zvemukati akanga akapfekwa ari 12 mauniti mupaketi rimwe chete. Zvese zvakauya kudanga mvura chikanga kuwadhi yeGimbogwe nemawadhi ese econstituency zvanga zviri zvinhu zvinyowani zvaitobva mumaplastic. Zvakatyamadza isusu vakatambidza vanhu nevakatambidzwavo maresidensi zvavagumburisa kwazvo kuti ndinganzi ndakapfeka chomukati chakambopfekwa here.
Saka muri vangani vamhangara kumapurisa?
Vamhangara kumapurisa ezvinezvi vakupfuura 10 vari kutorwa mastatements nemapurisa vachisusumwa kuti munhu anganyore manyepo nezvatakapfeka.
Iye mutori wenhau akanga aripo here pamaigovera mbatya idzi uye makataurawo naye here?
Mutori wenhau anga aripo. Iye anoti ndakanyora statement yangu yakanaka kwazvo, asi pandakatumira story yangu kuHarare ndakazoona story yangu yachinjwa nemaeditors ekuHarare vaakunyora zvinoenderana nepfungwa dzibepa ravo.
Iwo amai Mugabe vamhangarawo here nyaya yakumapurisa iyi?
Aiwa amai Mugabe tinovamiririra isu, tisi tinotaura tichimhangara zvinenge zvaitika nezita ravo. Saka mhosva ikaparwa nezita ravo tinongoisa mapepa toti munhu wotosungwa.
Avanga vari mumiriri wechikanga danga mvura mudare reparamende vaisawo mupfumi veZANU PF vari parunare kwaMutare kwakare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma nhasi vaita musangano wekudyidzana kana kuti Bi-National Commission muPretoria. Amai Grace Mugabe havana kuenda kumusangano uyu sezvanga zvakatarisirwa nevamwe. Hapana chikonzero chapiwa nehurumende kuti sei vasina kuenda. Asi vamwe vanofungidzira kuti pamwe zvine chekuita nemhosva yavari kupomerwa yekurova imwe tsvarakadenga Gabriela Angels uyo ainge aine vanakomana vavo mune imwe hotera muSouth Africa. Kunyange hurumende yeSouth Africa yainge yati varegererwe, magweta etsvarakadenga iyi akakwidza nyaya iyi kumatare. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo musangano uyu wanga wakanangana nezvemabhizimisi pakati penyika mbiri idzi, vaMugabe vakurudzira nyika yeSouth Africa kuti isunge vose vanoshandisa madande mutande akaita seFacebook neWhatsApp zvisizvo.
Tichitarisa nyaya dzezveumhizha mukufambiswa kwemashoko, takadzidza zvakawanda nevanhu vaida kupitigura hurumende vachishandisa umhizha uhu.
Izvi zvinotevera mashoko ehurumende yeZimbabwe ekuti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakaitika svondo rapera munyika kwakakonzerwa nevanhu vaida kupidigura hurumende vachishandisa WhatsApp neFacebook. Mashoko avaMugabe aya atsinirwa negurukota rinoona nezvemaindustry vaMike Bima, avo vativo semaonero avo Facebook neWhatsApp ndizvo zvakapa kuti zvinhu zvidhure muZimbabwe.
Confusion came about because of nyaya yekuabuse social media. When a message is sent, yongonzi zvinhu mangwana zvichadhura, zvinhu mangwana zvichashota, and unfortunately people believe those messages.
Vachitaura pamusangano uyu, vaZuma vakurudzirawo kuti muganhu weZimbabwe neSouth Africa weBait Bridge ugadziriswe kuitira kudyidzana.
I wish to underscore the strategic significance.
Bhodha reBait Bridge rakakosha zvikuru uye ndiro rinopfuura nevanhu zvakawanda kudarika Afrika yose, saka tinofanirwa kuona kuti zvinhu zvafamba nekukurumidza.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, avo vari kumusangano uyu, vataurawo neStudio 7 vakatiwo vanotenderana nemashoko avaZuma.
Bait Bridge Border Post ndiyo bhodha omesa pasazare neAfrika. Very, very big. Kana kuti tinoshandisa navanhu vakawanda vachifamba kukwira nekudzika vachiita zvebhizinesi kana kungoshanya havo.
Vagumbo vatiwo pane zvimwe zvakakosha zvinoda kuitwa munyaya dzekutakurwa kwezvinhu pakati peZimbabwe neSouth Africa, nyika mbiri dzakambonetsana zvakanyanya mumwedzi wachivabvu, zvakapa kuti ndege dzemunyika mbiri idzi dzimbomira kubhururuka. Mutedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe South Africa Forum, sangano rinokurudzira kudyidzana kwenyika mbiri idzi, muzvare Yvonne Katsande, vati kudyidzana kweZimbabwe neSouth Africa kwakakosha zvikuru.
Musangano wanga uchitika kuPretoria ndewe kukurudzira mabilateral relations. Mabilateral relations aya anokurudzira trade, kuita business pakati peZimbabwe neSouth Africa. Mukatarisisa kuti Zimbabwe inowedzera zvakadii patrade iyoyo, cross-border trading eSouth Africa neZimbabwe, munoona kuti maZimbabweans vakawanda vanoita zvakawanda muSouth Africa kukurudzira trade iyoyo. Iyo South Africa yacho nawo ine mainvestors ayo ari muZimbabwe. More than 200 companies akaregistwa muZimbabwe vari kuita business muZimbabwe.
Muzvina bhizimisi vari mukuru wekambani yePickford Management Consultancy vaAlbert Mandizvidza vatiwo vanotenderana nemashoko aya. Ko, Zimbabwe ingawanisei chouviri mukudyidzana kwayo neSouth Africa? VaMandizvidza vanotsanangura.
Pakavambwa maZimbabwe investment, Zimbabwe South African Investment Committee yanga ichitraya kuunza vanhu kubva muSouth Africa kuenda kuZimbabwe kuti vanoita investment, vaite majoint ventures nezvinhu zvakadaro. Saka that's one of the initiatives yekuti mainvestors abve muSouth Africa achienda muZimbabwe vachinopinda mamines nezvakadaro. Asi hatisatawana pfundutso pazviri nyaya yekuti maenvironment yeZimbabwe haisi kuita kuti vanhu muSouth Africa vainvest.
Pakudyidzana pakati penyika mbiri idzi, sangano reZimbabwe Statistical Agents kana kuti Zimstat rinoti Zimbabwe yakatengesera South Africa zvinhu zvemari inosvika bhiriyoni imwe chete nechiuru zana kana kuti 1.1 billion mumwedzi minomwe ya 2007, ukuwo Zimbabwe ichitenga zvinhu zvakati wandei zvemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti $1.3 billion kubva kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9198M, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuLas Vegas kudunhu reNevada muno muAmerica ari kuenderera mberi nekuferefeta chakakonzeresa kuti munhu mumwe chete aive nepfuti auraye vanhu vakawanda munhoroondo yekuurayiwa kwevanhu muAmerica. Murume wekurwisa vanhu uyu akazivikanwa saStephen Paddock wekuMesquite ane makore 56 nemana ekuberekwa uye akaridzira pfuti muzviuru zvinodarika makumi maviri pamusambo weCountry paLas Vegas Strip. Murume uyu akaita izvi ari pa5-tera rehotera yaigara mumuturikidzwa wechimakamu 32. Vanhu vangangosvika 50 nevapfumbamwe vakaurayiwa, vamwe mazana mashanu nemakumi maviri nevanomwe vakakuwadzwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati mukufunga kwavo murume uyu akazviuraya aive murwere wepfungwa ane matambudziko akawandisa, vachiti vari kumutarisisa zvakadzama kwazvo kunyange zvazvo aive murwere. VaTrump vapembedzawo mapurisa pamwe nevakatanga kusvika pachiitiko ichi vachipa rubatsiro. Mapurisa akawana pfuti 23 kubva muhotera yeMandalay Bay yaigara Paddock, vakazowanawo dzimwe 10 nepfumbamwe kune imwe imba yedzimba dzake. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanoti sangano ravo rave mubishi rekuona kuti zvose zvinodiwa pamichina yebiometric voter registration kits zvavepo. Izvi zvinotevera kupinda munyika kwemichina yemaBVR yanga yakamirirwa sezvakatanga kuburitswa neStudio 7 nemusi wemugovera. Amai Makarao vanoti vave kutotanga kuita chipatapata chekunyoresa vavhoti mumatunhu ose. Blessing Zulu Studio 7 abata Amai Makarao kuti tinzwe zvizhinji.
Wong mishina ye yakasvika yese yatanga takatarisira. Mishina ye inoita 2600. Ndio mishina yatanga takamirira kubva musoto takatambira 400. Kubva mu 3000 dzese dzatakatenga kubva kuLuxton. Saka pari zvino mishina yese inoita 3000 yamo munomunika. 2600 yakasvika zvino zvakapera. Tichiri kutarisa kuona kuti inoenderana here nezvo zvatakanga takapa Luxton kuti vagadzire mishina yakaita. Izvi zvasati zvapera tinofungidzira kuti zvinopera mangwana chitatu.
Zvii zvamunenge muchitarisa apa?
Patinotenga mishina iyi pane atinoti maspecifications atinovapa kuti kompyuta iyi inofanirwa kunge ine memory yakadai, inofanirwa kunge yakamira zvakati, ine kamera inosumuka, ine zvakati zvakati. Saka izvi ndo zvinenge zvichiongororwa nevanhu vedu kuona kuti mushina wega wega wauya uri kuenderana here neizvo zvatanga takawira neLuxton kuti ndo zvavachagadzira.
Saka kana izvozvo zvapera matendeseka kuti mishina iyi ine zvese zvamuri kutarisira, munenge muita sei?
Kana tapedza izvozvo mishina yese yamo, takuchitumira kuti mishina iende kumaprovinsi zvichienderana nekuti provinsi yega yega takaipa mishina mingani. Ichienda kudaro tinenge takuti vanhu vedu vachipinda mumaruwa mune vanhu vachivadzidzisa kuti voter registration yataitaurai yatinoti outreach program yakuchitanga. Saka tinenge tichida kuvapa mazuva mairi matatu ekuti vafanoudza vanhu nekufanira vadzidzisa kuti vaenda kupi, vanotarisirwa kunoita sei, vanofanirwa kuenda vakabatei, vanhu vedu vachibva vazoteera mumashure vachitanga kunyoresa vanhu. Saka tiri kufunga kutarisira kuti vanhu vatange kunyoreswa mumaruwa ese muZimbabwe musi wa10 svondo rinouya musi wechipiri musi wa10 October.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission Amai Rita Makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vagari vemudunhu remasvingo kunyanya madzimai vanoti hurumende inofanirwa kupa bazi rezveutano mari yakawanda kuitira kuti veruzhinji vasarasikirwe neupenyu hwavo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nhasi pamusangano weruzhinji waitwa nekomiti yeparamende inoona nezvemari iyo yanga ichitora pfungwa dzevanhu pakugadzirwa kwebhajeti regore rinouya, vagari vekumasvingo vati bazi rezveutano munyika raparara, izvi zvoita kuti vanhu vazhinji kunyanya vatungamiriri vandorakwa kunze kwenyika. Mugari wekunyararo West Amai Dorothy Sibanda vati bazi rezveutano rinofanira kupiwa mari yakawanda.
Chichema chikuru chatinacho isusa ndokuti samadzimai tinoda kuti mari yakawanda iiswe kunyaya dzezveutano iione kurapa ruzhinji rwavanhu. Tiri kuda kuti vanhu vedu, vana vedu, hama dzedu dziende kuchipatara kunorapwa, kwete kunofira ikoko. Nokuti kazhinji takuona kuti vakuru vacho vari kutitungamirira havachadi kurapwa muzvipatara zvacho zvavanoti zvakanaka, vanonorapwa kunze. Zvinova zvaakutitaridza kuti zvipatara izvi zvechokwadi hazvina kutombonaka, hazvina kutomira zvakanaka muna chirimo.
Amai Mabwe echikora vekuzaka vatiwo hurumende inofanira kuisa mari yekuwedzera zvipatara kumaruwa.
Tinonyanya first priority yedu ndeyemaclinics, maroads uye water and sanitation. Senge nzvimbo dzakaita sezaka. Zaka inzvimbo inopisa. Chero nhambo nenhambo kuva kupisa kwemvura tosangana nezvirwere zvedysentery. Tosangana necholera panonaiwa kwemvura. Zvipatara zviri kure, vanhu vanotofamba about 10 kilometers vachienda kune chimwe chipatara. Maternal death inowanikwa yakakura kunzvimbo yokuzaka.
Mumwe mukomana wechidiki Oscar Murambiwa atiwo madzimai ari kuomerwa zvikuru kana vachinge vaenda kunorapwa zvikuru nechirwere chegumarara kana necheshuga.
Nyanyisa vamwe vari type 1 semuenzanisa iniri type 1 ndiri diabetic, so insulin yacho iri kudhura. Zokuti for example yaindoshandisa inda $25 per week. Apa kana uri unemployed it becomes so difficult to survive because medication yacho kuspatara yacho both spatara kana iripo inobva yaita chipa. But right now kuspatara hakutorina mushonga yacho inenge ichiwanikwa, saka inochiwanikwa kumafarmasi. Saka ndicho chema kuti first priority maZimbabweans akava ne health yakanaka izvi vanombo vararamo less than longer. Saka tochema kuti vose ndamwe vekensa ndamwe vanima chronic diseases vakaza mushonga wei kwanza kuchipa.
Nengo yeparliament yeBlaue Sendra uye nengo yekomiti inoona nezvemari amai Dokas Vandavati vanotsigira zvataurwa nemadzimai ekumasvingo panyaya yekupa chikamu chikuru chebhajeti kubazi rezveutano.
Inini ndaona kuti zvinhu zvataurwa nemadzimai apa kunyanya-nyanya panyaya yematernal health yatinoti service delivery yehealth, government inofanirwa kuti mikashuwa ipo paya minista kana vachikata keke ravo vachiisa kumadifferent ministries togogara tichizvitaura semadzimai kubva tiri kuwomen caucus takamirira madzimai kuparamendi tichitaura kuti kumakliniki uku vanhu ngavapiwe mishonga, mishonga ngaiwanikwe kumakliniki. Mudzimai paanoenda kunobara mwana takabvumirana kubva kuiri inclusive government kuti mudzimai paanonobara mwana ari kuita national duty. Madzimai emumasvingo vazvitaura zvese, ndinandanzwa kufara, I'm so proud of women in masvingo.
Komiti yeparamendi iyi iri kupinda muvanhu chinzwa zvavanoshuvira mubhajeti renyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Nyanzvi dzinoti hurumende inogona kuvhara madande mutande kana kushungurudza vanoashandisa sekuvimbisa kwayakaita, asi izvi zvinosvibisa chimiro chenyika pamwe nekuti irasikirwe nebhizimusi rakawanda. Godwin Manguzva anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko nematongerwo enyika dzinoti veruzhinji vanofanira kutora mashoko ehurumende zvakadzama sezvo hurumende ichikwanisa kuita zvairi kutaura. Mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau pachikoro cheChristian College of Southern Africa vaDonald Mukota vanoti pane dzimwe nyika dzemuAfrica dzakatombovhara madande mutande kana kusunga vanovashandisa, saka zvinogona kuitika muno.
Zviri kutaurwa nehurumende ichokwadi, zvinhu zvavanokwanisa kuita takazviona zvichiitika kune dzimwe nyika, Cameroon, Ethiopia vakazviita izvo. Uye muno muZimbabwe tine umbo hwekuti zvakaitika, vanaivhana mawarira vanogara vakasungwa, vanogara vari muusungwa.
Asi vanoti izvi handizvo zvingaite kuti vanhu vatadze kushandisa madande mutande, asi vanotiwo vanhu vanofanira kushandisa madande mutande mune zvakanaka.
Ngatirambe tichitaura, asi ndinoda kukurudzira kuti ngatisawanikwe tichiita kasha, tichituka, tichitoropodza, asi kutaura chokwadi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pet Sairwanya vauza Studio 7 kuti hazvibatsiri kuvhara madande mutande, uye kana hurumende yaita izvi inenge yaratidza pachena kuti haidi utongi hwejekerere. Dr. Rwanya vanoti zvekuvhara madande mutande zvinoitwa nehurumende dzine udzvanyiriri uye dzine zvadzinoda kuvanza.
Nokuti vanhu chero mukavhara social media, vanhu vachangotsvaka imwe nzira yokuti vabudise kushushikana kwavo noutongi hwenyu. Toda kutaurira panguva yana Smith, mamune social media here, asi vana mukoma havana kuenda kuhonde here, havana kutaura dzimwe nzira here dzavaita vana vamugabe vavana navamboko nevamwe vese, havana nzira dzavakaita kuti varwise umbimindoka. Chinokwanisa kugadzirwa nini neZimbabwe, gavhumendi yeZimbabwe, kutonga vanhu zvakanaka, kutonga vanhu zvine jekerere.
Vanoti zvinoda mari yakawanda chose kuvhara madande mutande, uye hurumende dzisina mari dzakaita seZimbabwe dzinogona kunetseka kuita izvi. Asi vanoti Zimbabwe inogona kuwana rubatsiro rwekuita izvi kubva kunyika dzakaita seChina. Muzvare Koliwe Majamanyoni vanoti zvinosuwisa kuti hurumende yeZimbabwe iri kuronga kuomesera vanhu vanoshandisa madande mutande, iyo iri iyo nzira yave kushandiswa neveruzhinji kufambisa mashoko pamwe nekunzwa nawo kubva mukati nekunze kwenyika.
Zvinototishamisa kuti tingavoite madimanzi akaita sei kuti government ione kuti nokuvhara kwavaita mamedia outlets, tikati manewspaper, maradio, iye zvino vanhu vawana nzvimbo yokuti vangange vachitaudzana, vachiita part of maconversations ekuti tiri kutongwa sei, zvatiri kuda sevagari vemuZimbabwe ndezvipi, zvatiri kurwira isusu sevanhu vanga vakasangana kuSouth Africa conference yatinoti Forum on Internet Freedom in Africa, ndeyokuti mukatarisa kuCameroon kuri kuvharwa social media platforms ana WhatsApp neFacebook, nekuti magovernment ari kuona kuti kodzero dzavanhu vari kudzimwana kana kuti vari kuexercise marights avo pasocial media.
Muzvare Majamanyoni ava vachangobva kumusangano weForum on Internet Freedom in Africa wakaitwa kuSouth Africa zvino rapfuura vanoti zvakabuda pamusangano uyu zvinoratidza kuti nyika inorasikirwa nemari yakawanda chose kana madande mutande akabvarwa kana kuvhiringwa. Sangano Recollaboration on International ICT Policy for Eastern Southern Africa rinoti kuvharwa kwemadande mutande kwakaita kuti nyika dzesub-Saharan Africa dzirasikirwe nemari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mangwana tiri kunzwawo kubva kuvanhu pamwe nenyanzvi mukufambiswa kwemashoko kuti chii chingaitwe kana mutemo wakadai ukavepo munyika.
Mutungamiri weUnited States vaDonald Trump vakaudza vatungamiri venyika dzekuAfrica kuti hurumende yavo inotarisira kuwedzera ushamwari nokudyidzana munyaya dzezveupfumi nenyika dzinozvipira kuzviitira zvinhu dzega. VaTrump vakati kudyidzana kweUnited States neAfrica munyaya dzakaita sezvokurima, zvesimba remagetsi, zveutano nekutakurwa kwezvinhu kuchabatsira kusimudzira nokupindudza upenyu hwevazhinji muAfrica. VaTrump vakatizve vanotarisira kuti makambani emuAfrica achakwanisawo kudzika midzi muUnited States, vachitsinhirawo kuti nyika yavo icharamba ichibatsira nyika dzemuAfrica mune zveutano. Pakusawirirana nokurwisana muAfrica, vaTrump vakati nyika yavo ichashanda nenyika dzomuAfrica uye nemasangano akaita seAfrican Union kupedza kurwisana, kukunda vanopfudza mwero nekubatsira vari kunetseka nenzara nedzimwe njodzi. Vakatizve United States ichashanda nenyika dzemuAfrica kukunda nokupedza mapoka anopfirikidza mwero akaita seAl-Qaeda, ISIS, Al-Shabaab neBoko Haram. United States iri kutarisisa zviri kuitika muSouth Sudan nemuDemocratic Republic of Congo, uko mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vari munjodzi. VaTrump vakati kupedza njodzi idzi kunoda kuti vatungamiri veAfrica vave mberi pakuunza runyararo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeUnited States. Maairengerwaneni tanonoka wande.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Yasvika nguva yatinoverenga zvamunenge matitumira. Tonderai anoti tinotenda kwazvo nenhau dzenyu. Kupesana kwemuzanu PF vanhu vacho havabvumi kuti kune kupesana, asi kuisirana chefu vachiitirana havo. Sinus Jakata ari kuSouth Africa anoti kikikikiki. Kana zvikaramba zvakadaro muzanu PF, tinoziva kuti nyika yava kutonaka. Taizviziva kuti zvichabvondorana nekuda kwekurwadziwa kwemwana weZimbabwe. Zvinhu munyika hazvina kugadzikana, sezvo kupiwa mari iri mufoni yeEcocash kuchidhura. Kupiwa mari unoripa ne 10-30%. Ndimuyambo anyora, asi haana kutaura kuti ari kupi. Munotipa nhau dzakanaka dzinoitika muZimbabwe, murambe makadaro. Ini zita rangu ndinonzi Babson Shanyurai, ndobva kwaChirumanzu. Ndokumbirawo mundikwazisire vana vangu. Tinotenda Shanyurai, Lucia Shanyurai nomudzimai wangu Felicitas Makopa. Zeki haisi kuita basa rayo, ngaifambe ibudze vanhu nezvokuvhota. Vanhu vari kungochichidzirwa kunzi vachaonekwa pavachavhotera. Ini ndiri Youth Organizing Secretary Peter Taonana weMDCT. Tinotenda mose matinyorera kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira. Tumirai dzambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira matext message panhamba inoti 00202465031.
Vateereri musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk cheThe Connection na 8 o'clock. Apo tiri kutarisa nezvenyaya dzerusarura, zvichitariswa kuti munhu anobva kudunhu ripi mumapato ezvematongerwo enyika. Nguva yedu yadyana, toonekana, totarisira kusangana zvakare muzvirongwa zvinotevera pano paStudio 7. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 3 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
It is often said that one can choose his her friends, but he she cannot choose one's neighbors. Let me assure you.
Kulesitsho esithi umuntu angazikhethela umngane kodwa akenelisi ukuzikhethela umakhelwane wakhe.
Umongameli Robert Mugabe ubese South Africa lamhlanje emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili o-South Africa Zimbabwe Bi-National Commission, kodwa umkakhe unkosikazi Grace Mugabe ubengekho.
Kuyimvukuzane eyangena kudala eZimbabwe, yaqala vele ngabo umongameli Mugabe kuthathiwa nabonkomo. Uba ma ukhumbula kubuywa kuvelwa empini.
Udaba lokukhethana ngemihlobo lungene edale lePhalamende lamhla, lapho amalunga aleli dale avela esigabeni seMathebeleland aveze ukudana esithi abantu besindebeleni bayabandlululwa kakhulu. UZulu uhlaba umkhosi ngodaba lokuthi uhulumende usefuna ukufaka imigoqo ekwethulweni kwezemibiko enkundleni zebulenjini ezinjengabo WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7. Umongameli Robert Mugabe ubekwele South Africa lamhlanje emhlanganweni ukulobelana izivumelwano zokudlelana kwamazwe omabili o-South Africa Zimbabwe Bi-National Commission. Lokhu bekuyikwethekelela kwakuqala ngemva kokuphiwa kukankosikazi Grace Mugabe isivikelo ukuze angabotshwa ngecala lokutshaya untombazana amtholayela amadodana akhe kwele South Africa. Unkosikazi Mugabe yena obhekane laleli cala elisemthethwani ndaba kwele South Africa ubengekho. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Jacob Zuma lomongameli Robert Mugabe basitshaya indiva isehlakalo esanyikinya ubudlelwano bamazwe omabili ngemva kokuba unkosikazi Mugabe wagcina esebhekane lokubotshwa ngamapolisa ngecala lokutshaya unkosazana Gabriela Angeles. Bobabili bancome kakhulu ubudlelwano bamazwe abo bathi buhle njalo buyathuthuka. Ngemva komhlangano, inkokheli lezombili zibhalelana izivumelwano ezinhlanu kwezamandla kagetsi, ezemvelo, ezemibiko kanye lezemidlalo. Enkulumeni yakhe umongameli Zuma uthe ubudlelwano beZimbabwe leSouth Africa bukusimo esihle kakhulu.
We note with satisfaction the ever-growing cooperation between our two countries as evidenced by...
Siyasithiseka kakhulu ngentuthuko yobudlelwane bamazwe ethu omabili. Lokhu kukhonjiswa yizivumelwano ezingamashumi amane ezikhona phakathi kwamazwe ethu omabili.
Umongameli Mugabe yena uchaze iSouth Africa njengomakhelwane olungileyo.
It is often said that one can choose his her friends, but he she cannot choose one's neighbors. Let me assure you.
Kulesitsho esithi umuntu angazikhethela umngane kodwa akenelisi ukuzikhethela umakhelwane wakhe. Kodwa ngithanda ukuthi aluba besiphiwe ithuba lokukhetha, umakhelwane besivele sizakhetha iSouth Africa.
Kodwa ke ungabi khona kwankosikazi Mugabe uchiye umbuzo ukuthi ngabe liqiniso ubudlelwano beZimbabwe leSouth Africa buqinile yini. Akuvamanga ukuthi umongameli Mugabe achiye umkakhe nxa esethekelela amazwe. Ngoncwabakazi unkosikazi Mugabe ujaye unkosazana Gabriela Angeles ngesikhathi emtholela abantu abakhe abangabafana abahlala eJohannesburg. Unkosazana Angeles wamangalela unkosikazi Mugabe emapholiseni, uhulumende weSouth Africa waze wamupha isivikelo sokuthi angabotshwa. Bona lo mongameli Mugabe basuka kwele South Africa emadabukakusa elanga lokugcina lomhlangano weSADC ose Pretoria. okwamanje uNkosazana Angels usekhwezela olidaba emthethweni ndaba efuna ukuthi lesivikelo sikhitshwe ukuze ma uNkosikazi Mgabe engangena kule South Africa abotshwe. Umthethweni ndaba ukhangelelwe ukwethula isinqumo sawo ngalolidaba lobanini. Le yinto uMongameli Mgabe angazange ayinake ngesikhathi esethula inkulumo yakhe.
I'm pleased that we have chosen the path of cooperation, consultation, dialogue, engagement, and
ukuthi sikhethe ukusebenza ngokubambisana, ukukhulumisana lokwenza izinto ndawonye ukuze sonke sibe lekusasa efanayo.
Ugcine ngokutshayela uMongameli Zuma ihlombe ngokuthatha intambo zokuba umgcini hlalo enhlanganiso yeSADC, wathi akathandabuza ukuthi uzasebenzela intuthuko yamazwe onke asezansi yezwekazi le-Afrika. Melesulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Inkulumo zokukhuthaza ukusebenzelana kweZimbabwe leSouth Africa eZouth Africa Zimbabwe Binational Commission ziqale namhla. Kambe zilakho ukuphathisa ekuthuthukiseni umnotho wamazwe womabili lana. Lo ngumbuzo abanye abazibuza wona ngesikhathi uMongameli Robert Mugabe ekhulumisana loMongameli Jacob Zuma waseSouth Africa labaphathintambo babohulumende babo. Umphathintambo wezokuthwala uMnumzana Joram Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi lezi nkulumo ziphathe kabanzi udaba lomngcele weBite Bridge.
Sikhulume le ndaba yeBite Bridge Border Post ukuthi isakhi iBorder Post yeBite Bridge lasemsina ukwenzela ukuthi abantu bakithi nxa behamba bedlula bangaze bema kakhulu nxa behambela indawo zabo zama-business, indawo zama-business noma ukuthi nxa behamba kuphela. Ngoba i-Bite Bridge Border Post i-Border Post ku-Southern Africa ebhizi kakhulu ukwedlula amanye wonke ama-Border Post. Nje sasa siqhubekele sisiya phambili sikhuluma le ndaba yokuthi khona kube lokuhambisana, lokuhambelana phakathi ama-flemachina yethu. Sinika namathuba ukuthi nxa abantu bezelela kuSouth Africa sibavumele ukuthi babe lama-frequencies amaningi okutsho ukuthi khona nxa useSouth Africa kube lama-flemachina ukuthi aphase asiye eZimbabwe 10-15 times a day.
Uhlelo lwe-Binational Commission lwaqala ngomnyaka ka-2015 lwaphawulwa okusemthethweni nyakenye. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo uthi kuningi okuzakhulunywa ngomongameli laba bobabili.
Esikubonayo yikuxoxisana, yikwakha ubudlelwano esike sikubone vele kusenziwa njengamazwe amaningi. Kodwa-ke sizokhumbula phela ukuthi izwe laseZimbabwe impilo yalo isincike kakhulu ezweni laseSouth Africa. Incike kweze ntuthuko i-development, incike kwezokuhwebelana iy'nkampani, incike kubantu abasebenza la abangabaseZimbabwe ubudlelwane obufana nalobo ezingeni labantu ukuza kwabo la bazoqinisa lezo zinto. Asazike ukuthi yikuphi khona okuhamba phambili okuyikhona mhlawumbe abazozama ukuthi baphume lakho kulumhlangano.
Usomabhizimusi uMnumzana Angliston Sibanda uthi inkulumo lezi kazisoze zilethe mehluko kumpilo kaZulu weZimbabwe.
Kangelelanga lutho, vele sibajayele ukwenza umhlangano beza bilateral agreements sayine. Kodwa-ke kwakulutshwane sijayele ukubona kutshintsha impilo zabantu. Into emqoka phezu kwento zonke kumele ngabe yakhululwa ngabo abongameli laba bobabili ukuthi kusetshenziswe irandi. Kodwa-ke angazi ukuthi owakithi uzavuma yini, ngoba phela singakhohlwa ukuthi nxa i-economy nje so amboni mina ukuthi kulabantu abanye bakhona abazimisele ukuthi kulungisiswe le economy, ngoba ngihlala ngisitsho ukuthi mina kulabantu ababhenefithayo from this situation enje.
Unkomo uthi ngaphandle kwezamabhizimusi lamacebo okuthuthukisa umnotho wamazwe omabili ngobudlelwano, zikhona ezinye indaba ezizamele zikhulunywe ngazo zingelani lezomnotho.
Kodwa kukhona-ke ezinye izinto esingathi siyithinte mhlawumbe ezingathintwa kule ngxoxo, mhlawumbe ezifana nje ngoba uMongameli uMasizwa ngabezindaba uze yedwa kezanga noNkosikazi, ngoba lokho kusesenokhophe olukhulu kubantu baseSouth Africa. kuze kwashiya ukuthi mhlawumbe ngabe uzile unkosikazi kade sizabona lokho okuthiwa isivulo arrest kusenzeka kuyena. Mhlawumbe okwenze wamshiya ikuzama ke ukugwema lokho, kodwa ke futhi kuphinde kube khona inkulumo eyasuka phakathi kwakhe uMongameli uMgabe nonobhala we-ANC uGwede Mantashe, lapho uMgabe obize uGwede wamthi uyisitshupidi. Ngicabanga ukuthi lokho nje kukodwa mhlawumbe kubudlelwano idiplomacy okubizwa kanjalo ngesilungu kungenzeka ukuthi kuzothintwa kuzoxoxwa, ngoba phela siyokhumbula ukuthi iZimbabwe iyayidinga kakhulu iSouth Africa njengoba kuzoba nokhetho ngonyaka ozayo.
Ingcwethi kwezomnotho zithi eleZimbabwe kumele lamukele ukusetshenziswa kwe-rand leSouth Africa ukuze udubo lokusilela kwemali emabhanga luphele. Kodwa uhulumende weZimbabwe uthi kafuni ukuthatha leli nyathelo.
Uhulumende wethusela ukuthi uzabopha kumbe ajezise wonke umuntu ozafunyanwa eloba amazwi athi ngathothozela ukuthi uZulu amhlamukele loba ukubangela ingxabangxoza enkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini ezifana leFacebook, iTwitter lezinye. Uhulumende akephuli umthetho na noma ilungelo loluntu. Tiyani indlebe lizizwele ezizalethulelwa khona kusasa.
Udaba lokukhethana ngemihlobo lungene edale lePhalamende lamhla, lapho amalunga aleli dale avela eMatabeleland aveze ukudana okukhulu esithi abantu besindebeleni bayabandlululwa kakhulu. UNkosazana Thabita Khumalo loNkosikazi Priscilla Msiya Irambu iMushonga bakhonone ngokuthi abantu abaningi abasebenza koBulawayo ngabantu abakhuluma ulimi lwesiShona abavela phandle kwaleli dolobho. Umisi Hayirambu iMshonga uthe nxa lungaphathwanga kakuhle lolu daba kulakho ukuqhamuka impi yemihlobo elizweni. Udaba lokhethana ngemihlobo lolu ludaba oluhluphayo elizweni njalo lubhahile lasemabandleni agoqela eleZanu PF, MDCT lePDP. Ukuhlaziya lolu daba untungamile inkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu.
Kuyimvukuzane eyangena kudala eZimbabwe, eyaqala vele ngabo uMongameli uMgabe kusabiwa nabonkomo. Ngoba ma ukhumbula kubuywa kuvelwa empini abantu babebambene. Of course siyazi ukuthi imbali masiyikhangele eZimbabwe abantu babehlala ngama-tribes kudala ne. Kuthe kuyiwe empini abantu bamanyana kwaba intwenye, but ke abanye basebenzisa ikhadi le-tribalism ukungena kupolitics oMgabe, oLeopold Dakalera ma uyibala imbali yangkhona, oTekere nabonyakumbo. Of course bencediswa ngomunye nayo wayele yakhe injongo uNkala, badivide ilizwe balenza laba le-tribalism. After my elections ka-1980 uma ubala ugwalo likaNkomo kukhulunywa ukuthi vele i-agenda ye-ZANU PF loMgabe wawuyikubonisa abantu ukuthi bayehlukene ngemihlobo. So esikubona namhlanje kuyimvuno yalokho okwahlanyelwa kuqala. Siyazi futhi ezinye izinto ezinyanyisayo ezifanana nabo-grawundi ezayenziwa ngenxa yonke le nto kwaxatshana entumbane abantu badubulana amasosha into ezifana nazonke lezi. Esikubona namhlanje nje kuyimvuno yazo zonke lezintanga ezahlanyelwa ngupresident Mgabe.
Ukwenziwe nokuqeda lolu dubo kuqhutshekelwe phambili njani?
Kuyafunakala ukuthi kube nabanye abantu abazothi bona thina sesinikele impilo yethu ukuthi sizokomampela. Makungatholakala ishoni eliyi-one elilwa le-tribalism, kutholakala indebele eliyi-one elilwa le-tribalism okusenhliziyweni, hayi for i-political gain, ukuthi into le sesisilwa nayo. And kuyakufunakala kube le nkalakatha yokugugulwa kombono, ukugugulwa kwengqondo ongathi ngesilungwini ku-change of mindset, because into le ihlanyelekile isengqondweni zabantu, isenhliziyweni. So ukukhutshwa kwayo kuyaba yinkalakatha yomsebenzi, akusoze kube into encane, iseprocess. Izokuba yinkalakatha yeprocess ezothatha iminyaka, ezothatha inkalakatha yomsebenzi, abafundisi, izinduna, kube naku-cultural exchange, abantu bantshintshane batshelane ukuthi can we just build together as a nation.
Lo ke ngumnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Linga kutla uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sihlolisisa ukubandlululwa kwemihlobo etshiyene kwezombusazwe eZimbabwe i-tribalism. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ukuba khona kwendlela eziningi zokukhulumisana zakulezi insuku ezinjengabo WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram lezinye ezilula ukusetshenziswa ngontanga sezisenza kube lula ebantwini makhaza baseZimbabwe ukwanelisa ukukhulumisana lezihlobo labangane phakathi kwelizwe lakwamanye amazwe aphetheya. Ukusetshenziswa kwalezi ndlela ukuphatheka kwezokuguqulwa kwemibiko emazweni anjengeTunisia kunikeze ezinye izalwane zeZimbabwe izibindi zokuzama ukuyisebenzisa indlela lezi ngendlela efanayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izibonelo zalokhu yindlela uhulumende lozulu elizweni amukela ngayo imibiko yamavidiyo ebithunyelwa ngumfundisi Ivan Mawarire womkhankaso we#thisflag lapho abekhalaza ngesimo sezomnotho. Uhulumende akazange akujabulele lokho, kwamenza waqalisa ukukhuluma ngezokwethula imithetho elukhuni ebalisa osalolongwa okwamanje owe-Computer Crime and Cyber Bill ojonge ukubeka imigoqo kwezokusetshenziswa kwalezi ndlela. Umnumzana Ostalos Gift Siziba ngosakhulayo okhankasela amalungelo oluntu kanye lezokutholiswa amathuba okutsho imibono yakhe uzulu.
Uhulumende uyatshengisela ukuthi okokuqala abavumi into leyo asithi thina innovation. Njalo lokhu kuyimbangela why silokhu silapha asonto entsha ngenxa yokuthi bakuyenze ku-economy. Bakuyenza ke ekubuseni, sebekwenza njalo namuhla ke engathi mina kusendaweni ye-social media ukuthi bafuna ukuhlala ke ku-stone age.
Usizibuthi kumele ngabe uhulumende uyamukela ngezandla zombili lezindlela zokwethula imbono alungisise amaphutha akhe ngokuphathelane lobudlelwano bakhe lozulu ngoba kuyisibonelo sokuthuthuka kwesizwe.
Singakakhulumi ngamanye amalungelo, ngitshona ngisitsho endaweni ezihamba kizo ukuthi okuyenza ukuthi ngithande mina ukuhlala njalo lokulwela amalungelo abantu ke abasebenza ke kumaphephandaba yikuthi basiyenza sibe ngabantu. Nxa usithathela lokhu usithathela into enkulu edlula uzibuso ka-1980 edlula ukudla edlula konke esikutholayo ngoba ukuze nithole ukudla fanele ngikhulume lomunye umuntu.
Unkosikazi Kholiwe Majama ngobona ngezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni yeMisa Zimbabwe kuhlangothi lwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye lezokusakaza AICT and Broadcasting ngomunye wabasanda ungena umhlangano weForum on Internet Freedom in Africa obizwe ngabe Collaboration for Internet Policy in the East and Southern Africa SIPESA kwele South Africa. Injongo yalo mhlangano owabizelwa ngabenhlanganiso yeSIPESA kuyikukhankasela ukuba khona kwemithetho evumela ukusetshenziswa kwendlela zokukhulumisana zakulezi nsuku.
Uhulumende nxa ecitsha i-intanethi njengesikubonayo eCameroon okwenzakalayo kathesi yikuthi kuba lama-losses amaningi kakhulu khangelele ukuhamba kwezimali njalo lokuhanjiswa kwamazwe ngabantu abahlala ezweni. Into eqakathekileyo yikuthi sinanzelele njalo ukuthi lapha nxa sise-Africa ungakhangela ama-governments amaningi avele ancindezela ukuhanjiswa kwemilayo kumbe sithi i-media. So akusimangalisi kangako.
Ukhuthaza uzulu ukuba awazi amalungelo akhe sikhathi sonke okuzivikela nxa ethe ephulwa.
Into eqakathekileyo esayiqonqoselayo njalo ngeyokuthi thina njengabantu abahlala eZimbabwe kumbe izakhamizi whether siku-community kumbe sihlangane ku-WhatsApp group kuqakathekile ukuthi thina lathi sinanzelele ukuthi wonke umuntu ulemvumo ngendlela ahambe wayecasta ivote yakhe esiyakhetha umuntu ombusayo ukuthi emkhangele ebone ukuthi indlela le abusa ngayo yiyo indlela efaneleyo yini.
Omunye wabasebenzelana laba amakampani yemichina le eye information technology umnumzana Philani Majama utshengisa ukukhathazeka ngaleli nyathelo uhulumende asefuna ukulithatha.
Abantu nje especially uhulumende bethu
sebebadala behlezi endabeni zokubusa abazwisisi ukuthi i-social media le isebenza njani. I-social media nxa singakuqamula nje ngamabala awo awesilungu, i-social ngumphakathi abantu, i-media ikuthwalisa nje okwembiko. Ngingakhala kwezemfundo, abantwana besikolo, ama-homework lanilani, imbiko leyo ithwala ku-social media. Akusafana nalakudala ukuthi abantu babefuze bemelele maybe eminye imisakazo ukuthi bezwe lokho esingakuthi i-information. I-problem ukuthi nxa bengavala, kulama important messages esingakutsho njalo athwalwa ku social media, whether ngokwezibhedlela, ngokwezikolo, nxa sibe khuluma ngama first relief, maybe nxa lapho ukutsha khona landlani, imbiko yonke leyo isithwalwa yi social media. Ayisafana nakudala ukuthi abantu babehamba bebemezela.
Uxwayisa uZulu Majama ukuba alimuke ekusebenziseni lezi ndlela zokukhulumisana zakulezi nsuku lapho ethumela imbiko yakhe.
Okusikhathazayo njengathi esiku IT ukuthi abantu abakwazi ukuthi yonke le imbiko e-social media ithwalwa zintambo zikahulumeni esingakuthi ngama information channels angkhona alapho okubanjwe yihulumeni. So abantu labo beqaphele nxa bethumela imbiko yabo. Okunye nje ukuthi asixwayisani nje njengezizalwane zelizwe ukuthi ma ungaposta something ku-social media, ungathumela something whether i-message landana, kukhona abalakho ku-access information and private protection acts ukuthi bakwazi ukuyithola leyo mbiko. Abanye bengathi snooping, abanye bengathi kuyini. So thina njengalabo abasebenza ku-IT siyakwazi konke lokho, nje sifuna ukuthi sixwayise abantu. Hlakanipha nxa uthumeza imilayezo ungakhulumi okunye ungafizanga ukukhuluma ngoba bakhona abalayo i-means zokuthi bebone lokho ku-posta.
Uthi ulethemba lokuba akuyikufana lalokho okwenzakala kwamanye amazwe afana lele China, lapho uZulu anganelisi ukusebenzisa ezinye zalezi ndlela zokukhulumisana ngoba uhulumende wakhona esesaba ukuvukelwa ngabantu bakhe. Kunje uhulumende ephakathi kokudinga indlela zokubekela abantu imigoqo lapho besebenzisa lezi ndlela zakulezi nsuku, uZulu asezisebenzisa ukuveza imbono yakhe kokwenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Osomabhizimusi besifazane bebelomhlangano wokuthuthukisa amabhizimusi abo ngokunikana amacebo. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Ayanda Mzondeki olebhizimusi elithiwa iLienma Consulting eZansi Afrika uthi lokhe kulodubo ukuba amabhizimusi abesifazane athuthuke encintisana lawa besilisa.
Ufuneka usebenze kakhulu udlula bona, ungalali. Ama hours umsebenzi wakho sometimes aba 20 hours in a day where you working and minimal sleep.
Unkosazana Jean Shawapiwa ongumqondisi wenhlanganiso ye We Connect International eZansi Afrika ukhuthaze abesifazana ukuba besebenzele ndawonye. Uthi ibhizimusi lakhe lihlanganisela abesifazane abavela kumazwe wonke ngoba amabhizimusi amakhulu enikeza amathenda kumabhizimusi abesifazana angaba yisimo sokunye kuphela ekhulwini kwabesifazana. Uayanda uthi ukumanyana okunje kubenza bethuthuke.
Sometimes ama corporates bafuna thina as abomama si ama company wethu abe makhulu, but because sometimes sisaqala ebusinessini asiwathola ama contracts kodwa masihlangana sisonke, let's say sihlangana sibathathu ku HR space, omunye wenza i recruitment, omunye wenza i training, sihlangane sibe yi company bese bone ezifikile si company enkulu, then ama contracts work.
Unkosazana Jacqueline Sibanda osebenzela kule Melika eWashington DC egcila kwezokukhulumisana uthi ukumanyana kwabesifazana yikho okungabenza ukuba bephatheke kwezomnotho welizwe ngokuzwayo.
Kuqatheke kakhulu because lathi omama kumele sibe active ku-economy, ku-business. So kuqatheke kakhulu ukuthi lathi sikhona silahlangene sibuzane imibuzo, sitshelane i-stories zethu, lama-experiences and sitshintshane knowledge ukuthi sibone ukuthi ama-opportunities angapho ukuthi lathi singene kuma-businesses and sibe yi-solution, not just ukuthi sihlale ku-sideline abanye bethwele ilizwe lathi sikhona.
Lo mhlangano wandelwe ngabosomabhizimusi basemadolobheni, kodwa omunye wabakhokhelela umhlangano uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi lo nyaka babone kufanele ukuba behlanganisele labo mama abaqhubayo bengaphandle kwamadolobha amakhulu.
Uqakathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi omama bebusiness baselizweni lonke jikelele kulonyaka babe paid bridge sabadinga saze bazuza bakhona abantu esikhulu ezimkulu abakobulawa bavele bajayele nje ukubuya ngapha kodwa nje sabantu asaqinisa sathi khona ngababe khona eGweru.
Lo mhlangano welangeli lodwa uqoqwe ngabe Zimbabwe National Chamber of Commerce, ZNCC, wangenwa ngabosomabhizimusi abalodumo abagoqela unkosikazi Divine Dlukula okhokhela ibhizimusi leSecurico, uManyara Chigunduru wenhlanganiso yeMarian Hill Capital, loTsungi Banga weGlen Agriculture Private Limited. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Kusukela lamhla kuze kuyefika mhla ka-7 ngenyanga ezayo, uhulumende weMelika uzabe eqhuba uhlelo olubizwa ngokuthi yi-2019 Diversity Visa Program. Uhlelo lolu luzavulela amathuba abantu abazinkulungwane ezingamajumi amahlanu, 50,000, ukuthi bazehlala eMelika okusemthethweni. Abantu laba bakhangelwe ukuthi bazavela emazweni lapho okulabantu abalutshwana abayethekelela eleMelika. Ilizwe leMelika lilizwe lezihambi. Lokhu yikho okwenza ukuthi kube labantu abehlukeneyo kangaka abalithuthukisa bekhululekile. Okusobala yikuthi kuleminye imihlobo yabantu okukhanya bebalutshwani kweleMelika. Uhlelo lwe-Diversity Visa Program luzama ukuthi kulungiswe lokhu ukwenzela ukuthi kube lemihlobo yabantu eminengi kweleMelika. Ukuze kulungiswe lokhu, ilizwe leMelika kalisoze lithathe abantu ngaphansi kohlelo lolu abavela emazweni agoqela eleBangladesh, Brazil, Canada, Mainland China, Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, South Korea, United Kingdom, ngaphandle kweNorthern Ireland, leVietnam. Abafuna ukungena kuhlelo lolu, ngenani ebulenjini be-internet kukheli ethi dvlottery.state.gov. Zaphinda njalo, dvlottery.state.gov. Kuza kuthatha imizuzu elijumi lanhlanu, 15 minutes kuphela, ukuthi ubhalise ibizo lakho lokunye okufunakalayo. Ungenza njalo kumele ugcine okuthiwa yi-confirmation number. Nxa ufuna ukuba kwazi ukuthi uphumelele na kuhlelo lolu, kumele ukhangele incwadi ye-email ozayithunyezelwa ngonkonkwezi ngomnyaka ozayo kukheli le-email ethi dvlottery.state.gov. Linanzelele ukuthi akula mali okumele liyibhadale nxa lingena kuhlelo lolu, njalo akumelanga lamukele incwadi evela kwezinye indawo ngaphandle kwe-dvlottery.state.gov. Silifisela inhlanhla kuhlelo lolu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Namna nkosamamo umadlela sikhobokhobo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Mgabe ubese South Africa lamhlanje emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili weSouth Africa Zimbabwe Bi-National Commission. Udaba lokukhethana ngemihlobo i-tribalism solungene edalela eParliamente lamhla lapho amalunga aleli dale avela eMathebeleland eveze ukudana. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gandeng, ngilichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.